A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 25th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
Today is Christmas Day. Millions of people worldwide are celebrating this day with church leaders conducting prayers. Pope Francis of the Roman Catholic Church appealed for peace in all nations.
In Zimbabwe, millions of people were also observing Christmas Day, although some of them say there was nothing to celebrate this year due to the current harsh economic situation in the country. Those who managed to buy goodies say they enjoy it with their families and friends.
So today, we are inviting you all to join this show right now and tell us what you are doing today, regardless you are back in Zimbabwe or in the diaspora like Gibbs and I.
And we are working. So happy Christmas, Void.
Happy Christmas, Sandra. Thank you.
Yeah.
What have you brought us?
Yeah, da jomba manje.
Wa jomba.
Angla mali.
Awula mali. Akula mafuta esimotikari yokufambisa isanda.
Next man.
What about the deer? The reindeer.
The deer is just by the door. You saw it?
Yeah.
Yeah, so okay, sikhuluma ngosuku lwe Christmas lamhlanje. Sinifisela ke iChristmas enhle, lo mnyaka omuhle olenjabulo ozayo. So ke sifisa ukuthi lingene kuhlelo likhulumele kufisayo, siyakwazi ukujinga isikhathi seChristmas, isikhathi esiqhakateke okwamagama. So, ngiyalani kuhlelo siqoqene. Kunjalo mfowethu, asikhulumi kakhulu.
Yeah.
Namhla ngabantu.
Regathi ngonzwa ukuthi vanhu vanotichi.
Yeah.
Asika ndombotanga ndava rumanzeve.
Yeah. Chata.
Cha, kukwete zvikuruma kudimura.
Yeah.
Kungova
bijana.
Yeah. Wongu vadiwa vateriri nevatariri nhasi tiri kutarisa nezvezuva hombe. Zuva reChristmas. Izororo hombe muZimbabwe vakawanda vanoritevera. Nevari kunze kwenyika, mabillions nemamiriyoni hamene kuti uwandu hacho unganyatso zikana kusvika papi asi vanenge vachiteera zuva iro reChristmas. Nhoroondo yeChristmas inoti ndozuva rakaberekwa Ishe Jesu Kristu. Saka vakawanda vanenge vachiteverawo, asi zvikuru zvandakaona muZimbabwe vanhu vanobva vangotora zuva iro rokuriita holiday kuita zororo hombe pachidyiwa nekunwiwa anonzi mafizongo. Saka nhasi toda kunzwa kuti imi muri muZimbabwe nemi muri kunze kwenyika, nhasi mapedza sei zuva iri, maricherechedza sei? Kana vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti vakutoti Christmas takaitamba nezuro, pindai muchirongwa muchitiudza kuti mapedza sei zuva ranhasi. Musakanganwa kuti we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, so abantu badla amafidlongo, eh?
Amafidlongo.
Lama friend tot.
My way.
Yeah. So usakumbula kutala, isasigqoka phela ugqoke
ayini. Embe nyowani.
Yeah.
Eh.
Kumbe utengele khaki Brooklyn.
I yeah. know. Uboka. But sometimes manje you yeah. know chairwadza is sometimes we used to get these new pairs of shoes yeah. on the Christmas day. You didn't have time to train the shoes.
Yeah.
So
for a day two.
And you, when you go there yeah. then you'll be like
unanayila. Kwa kunjalo joke kwakuthi kwamnandi uyazi ukuchaza kakhulu.
Yeah.
Wow, not tea income to five
cups.
Yeah, inko,
but this year there's no sugar, my boy, for five cups.
Nine king, man.
Yes, so, but yeah. you know, there are many ways of sweetening your tea. You can yeah. use honey.
Yeah. Yeah, and wait a time.
But you know, ne deforestation.
Yeah.
Deforestation. Because what you meet one day at Tema, Rakita, you should the Sawana Pekugar.
Yeah.
Regate goes on what in our
seat.
Now we are joined by our first guest, Mr. Dennis Juru, who is the president of the International Cross Border Traders Association based in South Africa. Vajuru, welcome to our show.
Yeah,
oh, I think we have lost him.
Yeah.
But you know, because maybe he's also barbecuing, you know?
Yeah.
You know, you answer the phone, hello, and then you go on upindura nyama yako, you come back, hello.
Burvos.
Burvos.
Yes, yabona ke ku Facebook page yesindebele. Kulo Norman Ngwenya uthi Studio 7 linjani? Usakhile linela uthi Merry Christmas duwe lo jonga. Hey, bakubingelela lapha mfowethu.
Ayi.
Then umsunduzwa Ndlovu uthi ya lami mbukele lapha mfowethu. Uthi ikhisimusi enhle basakazi beStudio 7. Siyabonga kakhulu lati sithi khona ngapho ikhisimusi enhle.
Ngiyabona ujuru,
eh?
So bayangwazi.
Bayakwazi.
I'm very happy.
Yeah, kuhle kakhulu.
Ah, sakala gaiti nzwe ba juru ndofunga tano pa runare Mr. Juru, welcome to our show.
Thank you for having me. How are you? How is your listening?
We first of all say Merry Christmas from Studio 7 kwa muri wa juru. Ikuno kutriwa penyu ini na buru wangu Gibbs Dube. Teoti imiwo ne muri tutarisa watu mangamu ine zoro rakanaka tuzoati richiri pakati zaro asi ta tenda shukuru kutima kwanza kumbosia ramamu chita kuti mpinde mchirongwa chedu. May you first update us how the situation was, especially at the borders, Zimbabwe, South Zimbabwe border. How was the situation there?
Yes, today it wasn't a busy day compared to recent years. There was no people at all. Borders were very, very light as far as the movement of people is concerned. If you look at the border post, which is the busiest border in Zimbabwe, into Zimbabwe and out of Zimbabwe, it had less people. There were some short queues in the morning, but in the afternoon it was empty. You could pass within a period of around 30 minutes into cross borders, SA border and Zim border. And what we have realized is that the movement of people was very, 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 very low. Because if you compare to 2018 and 2019, like the day like yesterday, the 24th of December 2018, 17,324 people crossed, but only 10,326 people crossed yesterday. And if you look at the borders like Plumtree, Chirundu, as well as not forgetting Chirundu border post, it was low as well. People were sending groceries to Zimbabwe without going visiting their relatives in Zimbabwe. So I think this shows that there were some economic difficulties, especially in South Africa, because in South Africa you find that even road accidents in South Africa reduced to 10% because there was no much movement of people in South Africa. So if there's no movement of people in South Africa, it means there's also no movement of people into Zimbabwe, because I think you know that most of people who make their holiday to Zimbabwe, most of them come from South Africa. So these are the updates here for now.
Thank you so much. Vajuru ramba nyimuri parunare. Ndofunga Gibbs wanzwa zvekutaura navajuru anzayo. Pa Bedbridge border post apo mitsetse yanga iri mishoma zvekuti waigona kutongosvika waita 30 minutes watoprocesserwa wapinda munyika. Kuratidza kuti vanhu vashoma ndovari kupinda, asi ngatirege kutarisa kuti vanhu vashoma vari kupinda munyika. Takanzwa Zim raichinzi yaisa vashandi vakawanda ku Bedbridge.
Yeah, yeah.
Saka zvinogona kubatsirawo futi kuwanda kwavo kunogona kurerutsa futi ndima. Ndonyaya
yacho. Yes, so despite those challenges, Mr. Juru, or lack of them, so what what really did you do today? Just in brief, 1 minute.
Sorry, can you come again?
What did you do today on Christmas Day yourself? When I'm working for it?
Myself, all right. Myself, I tried to go to Richley Zoo Farm, but unfortunately, it was closed. When I went there, it was closed, and there was a board written, it closed until the set of January. So I had to just take my kids to a local local park here in Johannesburg, and where they're bright. And lucky enough, there was plenty of people, I mean, enjoying the Christmas holiday, I mean, at our local park.
Mm-hmm.
So
mm-hmm.
there was nothing much
to celebrate. Okay, thank you so much, and hold on there. I think we've got Reverend Ray Motsi of the Baptist Church. He's in Bulawayo. You can go ahead.
Vamotsi, tinokugamuchirai muchirongwa chedu makadi. Thank you so much for joining us, and Merry Christmas to you.
Same to you, sir. Thank you.
Maybe you can start by telling us the significance of Christmas in Zimbabwe and the world.
Well, basically the significance of Christmas is the birth and the coming in of the Lord Jesus Christ into the world as the Savior of the world, as a way in which we have a solution for how to deal with sin. And I think that's very significant for us, particularly those that are Christians.
And in Zimbabwe, how did people celebrate Christmas today?
Obviously, the majority of Christians would have gone to church first thing in the morning. People would have been marching, celebrating, and would have been visiting each other. They would have been sharing gifts. For an example, some of us this morning, after having been to church, we came back and we took some food parcels. And we started going to St. Kulumane and started distributing them to needy people, elderly, orphans, and even some people that are not able to get any resources, especially this Christmas.
Yes, yakuzwa baba Montse sicela ukuthi sikhulume lawe ngesintu isindebele. Singathi ke nxa sesigangela usuku lolu lwekhisimusi luqhakatheke kanganani?
Usuku lolu luqhakathekile kakhulu ngempela ukuthi khona alubana uJesu. Nxa ukuthi uJesu ubengabuyanga emhlabeni bekuza bekungela lokhu okuthiwa khona isiKristu. Kumbe iChurch, kumbe ukuxolelwa izono zethu. So ukubuya kuka Jesu, ukuzalwa kuka Jesu ebuya emhlabeni kutshengisa khona ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe uyasithanda. Wayehla ngo Jesu, wahamba ngezinyawo zakhe etshengisa uthando ukuthi khona laba abathanda abanye kumele baba joine, kumele babe phakathi kwabo okuthiwa ngesikhiwa incarnation. Ukuthi akufani lokuthi khona amaKristu bagqoka amathayi lama special suits lezi mota eziphazimayo abanye bedubeka. UJesu wangena ebantwini wabona ukuhlupheka, ukudubeka, wawa nendlala. Wasele ngadlanga edubeka etshengisela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Sicela ubambe khonapho ke mfundisi isitatu ubaba uRafael Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Hayi, sitshonile baba, litshona njani?
Ye, khisimuse enhle mfowethu.
Ngabe inhle kwezinye indawo ngapha, heyi kuzima.
Kuyini okuzima Ncube?
Izinto ziyadura ezitoro, le mali kayikho. Yona le RTG ezitolo esibizo lapha kabayifuni, kabayithathi. So kunzima, bathi bafuna amarandi lamayusa ngoba abathi ibhondi leli le-RTG akusasebenziseki.
So kugcineni senzani kodwa?
Sigcine sibunga ukuthenga nje khonoko olutshwane okungayingaphi nje ukuthi singaganisa abantwana.
Singathi wena uthengeni wanika abantwana?
Ngithengisa inkwa kuphela ngaphongi kwenza lokuyitiye kuphela ukuthi abantwana banathi.
Belingaphi khonapho edolobheni?
Kangiko kobulawayo mina ngise ngise plum emangwe.
Ehhe. Singathi kodwa nxa ukaduba dengela abantwana khonapho bekuinhliziyweni yakho bekusithini nxa usukhumbula ngesimo esibi somnotho?
Leyi baba inzima kakhulu ngoba sivele sihlezi sikhala insuku zonke, sikhala ngoku ngesimo somnotho. Sakhala kudala ngo-2016 ngesikhathi lesifaka ibhundi lonile, sahle sathi ukuthi into leyi kasozisebenzi. Bayifaka kuphela behulumende, bayifaka ngenkani. Sakhuluma futhi sebekhipha i-multi-currency ngoJuni ukuthi hhayi into le kayisebenzi ukuthi ilahle izimali lezi ezilesisinde zisithembisa iphepha leli elingasebenzi lutho, kodwa kabasilalelanga. So vele sesihlala sikhala iziyembe sezize ziwomele ezihlathini, akula la muntu esithulisayo. Bazithulile balokhu beqhubeka beprinte amanye amaphepha angasebenziwe.
Hayi, phoselokugcina baba khonapho ngosuku lwekhrismosi, ubingelele office ukumbingelela izihlobo labangani.
Ye, hayi, ayikunzima elizweni. Siyafisa mpela ukuthi alubani izinto ziyalunga ukuthi lathi sike siphile impilo enhle esiyifisayo. Pho hheyi, akuyingendlela esicabanga ngayo. Ke ngithanda ukuba bingelela, ngizathanda ukubingelela abebandla lezaphu konke nje jikelele ilizwe lonke. Ngiphinde ngibingelele lo mna wami osebhinga uBezenia khona ngale nabantwana bonke. Ngibingelele lo nkosikazi kabhuti wami unakadumo labantwana bonke abangikhona ngale. Ngiphinde ngibingelele lo sebhuku wami khona ngale u-Amos Ngwenya labantwana bakhe.
Hayi, siyabuza kakhulu, sibongile kakhulu Ncube, ungathi nakusasa ba.
Hi,
siyabonga baba. Yeah, so long, Baba Ncube. So what he's saying is that you know, he lives in Mangwe in Plumtree. Mm-hmm. That is Mantebe in the south, I guess. Yeah, that is. So he says, you know, in shops, shop owners are not accepting RTGS and bond and the bond, you know. So they want the rands and USA, so US dollar. Mm-hmm. So he says he only managed to buy some bread and make some tea for his family.
Mm-hmm.
That was it.
So what's the position now if shops are not accepting local currency?
The government says the foreign currency is not allowed in shops in terms of you buying. And
so the shop owners are breaking the law.
They should be. They should be.
Okay, let's hear from another caller. Tinamkoma Wilfred Chipere. Magadi mkoma Chipere.
Ndipo magadi.
Takasimba ndaona mune muri mu Zimbabwe muri kupi kwacho? Muharare, muri sei nhasi Muharare, zuva reKisimusi.
Muno makato muri tonge mune makizo kunge tiri panhamo chaipo.
Vanhu vanyanya kunyarara.
Vanyanya kunyarara nokuti ndikuona kunge pachekudya ndopanenge patinetseya.
Aiwa, kwete kuti vanhu vaenda kumamisha muguta hamusina vanhu, saka pasina rusha here?
Vanhu vakazaka mumota dzakangopaka dzina mafuta eku yekufambisa saka kuna vanhu vachidyi vaenda kumusha kuvashoma vakwanisa kuenda kumamisha.
Saka imi nhasi mapedza zuva iri muchiitei?
Kutogaka chaingopamba hapana chokuti unokwanisa kunge uchikwanisa kuti unge uchiita kuti ndikakwanisa kuti ndifambe kana kuti ndiite kuti ndimboona unoana nehama neshamwari. Mafambiro acho hapana, kutongopewa wakatongogapa.
Saka muri maipe chii mukoma kana muine mhuri?
Ipapo ndopakaoma, ndozvatazvamazivise zvototi utongotiwo hakwanise kuti uipi nhasi kana kuti utenderana katanadi kana kakaisa kuti uwedze hapana. Kutongoti usadzaivadyaa kudya nhasi ndizvozvo ndamazivaise izvozvo hapana zvokunge uchikwanisa kuti ungatiwo vana vange vachifara zvakanhasi.
Asi kapamuriwo apa kumanzere kunozongochinja, because kana mamuchiti hanyu sadza mazuva ese necabbage nechinhasiwo panoitawo kana kahuku kana kechikwereti chaiko mukoma, hamungakuwadze vana kuti vasawaiwa nemunyu mukanwa.
Hukwereta wacho manzeo pasina, nokuti iye wacho kwereta makaita kuida kuti hakuna achabvuma kuupa.
Vachiperi murubva manya kuti zvinhu zvibva zvaomesa, ndakuda kutochema pana.
Zvakatooma kutooma chaiko chaiko, nokuti kana nyama chai chaipo bhucha chika $200 per kg. Unongoshanda mari rutenge kechi kuti kumbuya kwekunge chikakapa kuti vana vange vachinge vachidyira, ndopane dambudziko ipa.
Idambudziko haino. Mune vamuda kukwazisa here 30 seconds?
Ya, shuwa, ndoda kumhoresa mhurese wekachipiri toti vanikina vangu Christian Shoo Tatenda nama ichipiri koita vana kudza ichipiri anoziva ishe na anotida.
Bo amaichipere mawako aisaira.
Maichipere mawako kwazisha ndo watanga.
Ngonda funga mukutaura maichipere vabereka achipere kozoita maichipere varorwa naachipere.
Aya maichipere mudzimai.
Ehe.
Maichipere.
Ndo vatoda kunzwa iwo kuti vakwaziswa here nokuti vanozongoita zvekunzwa kuchurch vachibvunzwa nzuko. Atina kunzwa muchikwaziswa nababa sei.
Hapana ndiya kutiko kabhoza vatotofara kabhoza vatoda vachida
mazejira. I know. Aiwa zvichanaka rimwe gore mukoma. Thank you so much.
All right, thank you.
Thank you. That's our caller, Wilfred Chipere from Harare. He says he spent the whole day at home because of the problems, economic, social and economic problems.
And he says meat is expensive, right?
He says around $200 a kg. That's 200 RTGS a kg.
That's a lot of money, right?
Yes, and asking him why you can't even you borrow chicken for the kids to enjoy salt today. And he said, where you can borrow it. The person who gives things is to spend the day at home, chill, and
This sounds really tough.
I think we have another caller.
Yeah, you talk to Rejoice Maphosa. What's it going? Rejoice Maphosa, how are
you?
I'm happy. How are you? How are you doing? How are you doing?
Yeah.
Go hamba njani?
Ngizothi.
So usuku lakho lombele unjani lo Christmas?
Awe lumnandi bekukahle kakhulu.
Belisenzani? Belisenzani lamhlanje? So ucinga soluqhumekile lapha. So she says she was enjoying a lot today and she was about to sleep. So she says Ireland is cool and good. So
she's in Ireland. Oh.
So maybe we can get back to Juru then we go to
Yes, vajuru timbonzwa vajuru kuti zvinhu zvakamira sei vajuru. Hello. Yes. Vajuru tinoona nguva yakawanda ino nguva yeChristmas vakawanda vanotakura vanhu nevesangano renyu vanopinda nekubuda munyika vanenge vachiri migano muachedza kupinda munyika zvinhu zvakamira sei nasi.
Tiptora kwandaita zvora nhasi kuti hakuna vanhu vakawanda vari kushandisa migani vari kukosa maboda. Vanhu vanga varimo munguva dzemangwanani asi tichikuona kuti rakuti zuva rapakati kwanga kusina kana vanhu. Ndambotaura murimi rwechirungu ndikatini muzuva ranhezuro remusi wa 24. December 2018 Ghana West South Africa ne Zimbabwe no the bed the border post pakapinda vanhu 17,304 asi zvora nezvuro musi wa 24 December 2019 pakapinda vanhu 10,726 zvichireva kuti kwakadzika zvikuru sakufamba kwevanhu ndanzwa muchitaura zvakare kuti zvimure yakawedzera vashandi asi dambudziko remumabhodha harisi reko kunyanya repabhedhibhidhi harisi rekuzimbabwen side asiso kunonyanya kumisa vanhu kunonyanya kumisa vanhu kusouth african side ndokuonana kuine mazikiz akareba saka kuzimbabwen side kunotifambei sii zvakanyanyisisa zvekare kune vanhuwo vachiri kufamba sekurudziro yatogara tichingoita sesangano redu kuti vanhu ngavafambe zvakanaka kunyanya vaya vanoda kufamba usiku vaya kana kuti vanenge vabanikidzira kuti vafambe usiku mugwagwa wakaita saiwe bed bridge Harare washata zvakanyanyisisa tatasvika pabhupi uchibva kubed bridge pane makomba akakurisa zvekuti nyange usiri kusangana neimwe mota yako inogona kufa kupenda marimu ponja kana kuita sei saka isu tachinyanya kukurudzira vanhu kuti vashandise mugwagwa unoenda nekubhulawayo uchienda kuHarare nekuti ndo mugwagwa wakanaka musiyano wawo ndo 182 kilometers kubva kwati mugwagwa unobva kuchirundu uchienda kuHarare wakanyanya kushata kunyanya mumarongora mugomo makanyanya kushata zvekuti kana dziri mota hombe hadzikwanisi kupesana imwe inotombomira parutivi kuti imwe igone kudarika zvakanaka zvekare tinoona kuti kana takadarika pamafoot police station paya kubva ipapo kunosvika pavhuti 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 secondary school mugwagwa wakatishatei zvakanyanyisisa ipapo kubva kwati pane mugwagwa we Nyamapanda kubva Nyamapanda kuenda kuHarare tinoona kuti panarwizi chivake paya pakati chatei kuti tikati fambei tikadarika pacross pa 44 mugwagwa wati chatei kunosvika pakwamurewa wane zvimakomba-komba saka vanhu vanofanira kuti vadraivhe zvakangwarira mugwagwa wekubva kuforbes border post uchienda kuHarare tinoona kuti mugwagwa wakanaka zvikurusa saka tinotokurudzira vanhu kuti vasamhanyise zvakanyanyisa vachinakirwa nemugwagwa iwoyo nekuti mugwagwa unofambika zvakanaka tinokurudzira zvekare kune avo tinoona kuti vanhu vazhinji vanoenda kumusha vanozoita dambudziko rekubirirwa kubirirwa mari dzavo nevanhu vanochinja mari garai makangwarira musabirirwe mari dzenyu garai muchiziva kuti marese enyu ane achifamba sei chero ukasazoziva zvakanyanyisisa asi ukanga ungori pedyo kuti uzive kuti zviri kufamba sei semuenzaniso US dollar nhasi ranga richipiwa 15 bond kubva kwati kana wanga wakabata bond uchita US wanga uchipuhwa 16 and then kana wanga uine US uchita ecocash yanga iri 18 kubva kwati kune vanenge vaine maranzi vanga vaine maranzi avo vanga vaine maus vachida maranzi vanga vachipuhwawo 15 rand pa 1 year kana wanga uine maranzi uchida mabond yanga iri pa95 wachipuhwa 95 mabond kochitizvoni taona kuti bond ra rakadonha nhasi kudarika zvarai riri nezuro because ukaona nezuro rai riri pa4 US dollar kuti uwane bond wanga uchipuhwa 14.6 yes compared nanhasi wanga uchipuhwa 15 saka ndosinga ndokaidea kanakuona kuti vanhu vagare vainako ikako kana vachida kuchinja mari dzavo vasabirirwe mari
thank you so much vajuru rambai muri parunare Gibbs tombonzwa kuti Reverend Motsi vari kuti
yes ngakai kubaba Motsi kulokumbulani dalomuzi Fuyane uyabhala lapha ke Fuyane kuti ngilibukele ngisekhaya eZimbabwe ngisithi uKhisimusi omnandikini siyabonga kakhulu ke khumbulani Fuyane lapho khona khona ngapho kuzobuya ke lo mahlangu umxolisi ukuthi Khisimusi enhle basakazi siyabonga kakhulu khonapho lapho khona kuzobuya njalo labanye abaningi sibili siyabonga ukuthi khona khonapha u3D Dube uthi Merry Christmas Zimbabwe omuhle let the love prevail amongst you noma nibhekane lobuzima bendlala ye baba Motsi lisakhona icingweni baba
ngikhona
ye liyabezwa abantu sibili bathi noma nje kungani abantu bayahlupheka kodwa kumele babe lokuthandana phakathi kwabo akukhulume sibili njengomfundisi ukuthi kumele bathandane njani ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungela mali abantu bayalwa so kumele kulungiswe njani
hayi ukhulwa kungaba kukhona nxa abantu bebangisana ngezinto eziyabe zikhona kodwa ke ngenxa yokuthi akula lutho ukubangisana akuko lapha eZimbabwe because abantu abalezinto abantu abalendleko yibo abathabileyo okwakathesi yibo abayidla iChristmas abantu abangela lutho abaningi bazihlalele vele emakhaya bazihlalele ezindlini zabo ngoba abala lutho abaningi vele even lakathesi ukuthi bayenelise ukuba lokudla okwekuseni okwemini lantambama kunzima kwabaningi mhlawumbe engakwanisi ukuthola ithiye kuphela ekuseni badle ukudla kwemini kuyaba sekuright yikho abantu abaningi bayadubeka kodwa ukuthandana abantu bayathandana xa kule nzondo kule zondo ngezinto ezithile ezizakalayo kodwa ke ukuthandana eZimbabwe singani sesibambene futhi ngenxa yokudubeka ngoba kwakulesikhathi esokuthi khona abaningi sasicabanga ukuthi mhlawumbe ngabantu bakobulawayo kuphela abadubekayo abantu bemasingo bangcono kanti ke khathesi te sikwazi ukuthi vele yilizwe lonke ngoba ababusayo banganabanakakele abantu abadubekayo bafuna bona ukuthi bagcwalise ezabo imigodla yabo izikwama zabo kunokuthi basize abantu abasimele ukuthi babanakakele yikho kule problem khona lapha eZimbabwe kodwa abantu vele generally abantu bababini
yeah can you say that in English as well Reverend Motsi
Yes, I was just saying that generally the people of Zimbabwe are very united, except for those, obviously, that have got issues. And in terms of the sharing of the national cake, where many actually think that there are a few who are benefiting, where the few, the minority, as it were, is actually enjoying Christmas, and yet the majority of Zimbabweans are suffering. Gone are the days when we used to think that it's only the people in one region that are suffering. We have now discovered that people in Mashingo, people in Mutare, people in Cholocho, people in Mangwe are suffering. So it is because our government doesn't seem to care for those people that are needy, for those people that they look for, they should look for, rather than lining their own pockets themselves. It is a pity that our politicians, I can surely tell you now, our politicians, both opposition and ruling parties, really have nothing to care for as far as ordinary people are concerned.
Thank you very much. Singakathathi ubaba uPP Khumalo kulumlayezelo lapha jonga ovela kuzibusiso ndabaningi moyo uthi Dube, mina ngizidlela irice okwamanje ngitshale tiye, ngithe kungcono ukuthi ngithumezele abantwana ekhaya ukuze ngingaqedi imali yama-school fees. Siyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo kumele sibhadale ama-school fees. Phela mina ngingukleva
akatshenjeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No, mina ngilapha eGoli.
Kunjani eGoli ba?
Ngisesathule ubukahle nje hayi. Nami nje ngibuye ukhipha hayi sinandiyana.
So usesandten usesikiweni he?
Ya.
So le mansion kunapha mansion kalakata so. Hey kuya uzibambile.
No.
Yeah.
Ukuzama nje sothintela ingani. Ilizwe lethu siyalibona ukuthi hayi liyantengatenga kodwa ke nathi sifanele ukuthi siyabantu sizizamele uyabona ukuthi sibe ngani bani ngononyane ya.
Ye so singathi lamntu jona usenzani baba kuya kumala.
No lamhlanje ngithe ngibuka ndikuseni ngathi ukhekline engadini yami ngase ngiphuma ke sengithi ke ngibona abangane nehlobo abanye abangihambanga. Suke hayi ke. Nase ngijika ngiyafika manje nje ngishiya ngawo 30 minutes ngena lana.
Ye imuli ngapi?
Imse ekhaya so ke.
Ngabese ekhaya.
Sikhona khona ukuthi nje ahambe ayibone la imuli khona ngale ngoba ibikhona lana nje kunyanga ledlule.
Ye.
Kwathi ke ngendlela ukuthi sifuyile phela nakho ekhaya kufanele ukuthi sifuye sinakubekele nje kwase kungizukuliyeza.
Ekhaya yeah. Ngapi kumas?
Kuthi kuthi ngisetholozo mina.
Ngapi kwetsholojo? So ke singathi ke ekhaya bayidlala njani ngothi Christmas?
No, mangifona nje ngoba ke hayi bayidlale kahle mpela kuthi kuthi kumnandana khona. Ya, into ehluphayo nje iyo ngoba ukuzudle kumele ukuthi udla kuphume la.
Hayi kuhle kakhulu phela abantu abanye abantu bangayigoli bayageuka phela ntoza.
Ye bageuka kodwa angithi ufanele ukuthi na umuntu ucabanga ukuthi inkaba yami ikuphi ngizalelwe kuphi. Yebo lana singabuza ubumnandi bonke kodwa-ke singakhohlwa la kunamadlozi ethu khona.
Ngawubona.
Abantu abayibo abasigadileyo ngoba uyabona sinje sihamba khona la. Ma ungenalo idlozi angithi uyabona khona manje sesiyasonda sesibabiza amadimoni. Yebo kurayithi malibe kwazi ukuthi lawo madimoni akugadile angeke aze akuyeke.
Uyabona.
Ngabe bangamadimoni ngabe kasikho. Uyabona.
Hayi
siyakucabanga khona ngale muva.
Ye bingelela ihlobo labangani ngamafishane kumalo.
Hayi ke mina ngithanda ukubingelela kakhulu ngabingelela nje uGT Chuma umzi wami loyo bese ngiyobingelela ke noBrian bakwaNdlovu labo Liliyeni wakwaNdlovu Emeti wakwaNdlovu Seluleki wakwaNdlovu noRuth wandu. So ni atandi bonke labo bantu baphile ngethemba bayidle kahle iphisi muthi bese ngibingelela ndibonke Bruce unayise bonke nje ngiyathanda ukuthi ngabe bayidle kahle impela ya so ke sokusela ukuthi January afika abantu bakithi khuthuni lesizathu yazi ukuthi abantwana baya ya esikoleni noma ikhulu yakithi ngekho ngoba sinenkinga yokufundiseka ngenye indlela kodwa ke sizothini phela vele khonzile ngaphandle kwaleli ma uyindebele yazi ukuthi vele awukabi nalo ngithe emhlabeni so ke kodwa kholisa impilo yakho ngaleso sikhathi
asiyabonga ye ekhumalo baba ubele khisimusenhle sibongela kakhulu ukuthi ungena kuhlelo siyabonga sibini Yeah, that is Mr. Kumalo. He says he's in St. Ten. He comes from Cholocho. His family is in Cholocho there, but he enjoyed it with his friends. You know, they were just doing some
killing time.
Yes.
The guy is got to name Mkoma Tino Tenda Gwenzi. Mkoma Gwenzi Magadi.
Hello.
Hello.
Hey, Magadi. Gai watinotenda mapinda mchirongwa Merry Christmas.
Ya totenda tinaro gore tiripo pakutenderera zvare kisimusi kudai kunyange zvinhu zvakaoma munyika yedu but kufara kungarambidzi tongoramba tichibiti nefarawo.
Muri kupi mukoma tinotenda?
Mukoma tinotenda right now vari South Africa ndiko vari kubatika.
Kokumusha?
Kumusha kwedu kugweru kuzimbabwe
vanobva kugweru aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva ranhasi mari pedzawo sei zvii zvamungataura
is for now nekwatiri kuno kusouth africa zvinhu zviri kuendeka zvinhu zvese zvakadzikama hatina tati taona chakaipa asi atanzwa kuti pane ropa ringava rakadeuka kana kuti pane chinhu chinomira mushe chadii chaitika saka hatoti tositenda zvikuru nekufamba kwaraita zuva iri hameno kune mamwe mativi mana enyika kuti kwakamira seivo but kwatiri izvezvi haha vanhu vari kufara zvakanaka uye vari kunwa zvine tsarukai vachiziva vachinwa pekutangira nepekugovera
imi nhasi mapedzawo sei zuva renyu
hai ndari pedza zvakanaka zvangu tabotanga takazorora zvedu makusensinzi nhasi ranga risevezuva rekuenda kumabasa saka vanhu tanga takazorora tazokileta on nekufamba kwenguva ndofanira zvitangawo kufamba-famba kuti timbofarawo tivaraidzewo pfungwa imbovawo ekuipaidi treini umboramata tichifunga zvinhu zvinoitwa kumusha kwedu
ndizvozvo tipei vaviri vatatu vamunoda kukwaisa
orati chokutanga ndinokwaisa mama wangu ari kugweru mama maidhoni ndinoti mufaro mukuru kwamuri mama uye ndouya kuno vandinawo kuno vandoshanda nawo vesanondizano vyatinotenda gwenzi ndokukwazisai madhedhi vangu ari kuno vari kuhauteni ndovakwazisa nevapfana vangu ndokukwazisai nemufaro ndichiti merry christmas kwamuri ndofunga mafara zvikuru navo sanondizivangadai vamunyika yezimbabwe right now
thank you so much mukoma tinotenda gwenzi Thank you so much, Gibbs. That's our caller, Tinotenda Gwenzi. He was calling from South Africa, but originally he's from Gweru. And he says everything is okay so far. He's enjoying every moment. He spent part of the day at home, but now he's just winding up time. Yes.
Wonderful. Let's go back to Mr. Dennis Churu. Mr. Churu, are you still on the line? Yeah, okay, Azanuchuru Tropile. So Reverend Motsi, going forward as Zimbabweans, you know, it seems as if people have got so many problems that are leading to all this kind of dull Christmas, if somebody may put it that way. So now what should Zimbabweans do in order to celebrate better next year? I mean, in terms of Christmas.
I think Zimbabweans must not depend on politics and politicians. Zimbabweans must actually recognize that the future of this nation is in their hands. We are in this state because of politicians. And I don't think we need to continue to put our trust in other people who are there in order to benefit for themselves and like a pocket. Zimbabwe needs to be wise to make sure that they in which the power remains with the people. And therefore, there are measures that are being taken where the people's movement, like the convergence, is something that is very strong in the sense that it's a mobilization of Zimbabwean people, not along party lines, but basically along Zimbabwean lines, like probably what Joshua Nkomo said, Abantwana benhlabathi, banabethu. Well, we need to come together and begin to say enough is enough as Zimbabweans. And we need to begin to dictate, making sure that civil servants, government, politicians are supposed to save us, not us saving them. Zimbabweans need to know that. These people need to be held accountable. This problem that we face is a problem that, in my opinion, has because of the toxic politics, and polarization between MDC and ZANU-PF, which has brought all of us to this problem, where ZANU-PF also has come to a place where they have no solution trying to resolve our Zimbabwean problem. And these are realities that must be faced by everybody. We cannot beat about the bush. We need to be honest with each other.
Yeah, you are a professional peace builder yourself. So what role do you play, you know, as a peace builder in all this? And, you know, now we're looking at a better Christmas next year. So what role can you play as Reverend Ramos?
I think that's exactly the point I'm making, that for next year, we need to find a way in which Zimbabwean's voice is clearly heard and is magnified. We do not want politicians to speak on our behalf. We must speak for ourselves. We must look for those opportunities, spaces, and platforms on which Zimbabwean voices are actually heard very clearly, where there is some kind of convergence amongst the people of Zimbabwe, not because of anything, but because there's unity of purpose and our interests are beginning to converge, and we are a people that need to find ourselves. If we cannot find ourselves, we will continue to be in this problem. We need to find ourselves, so much so that every province will come up with its own narrative, and we accept those multiple narratives as Zimbabwean narratives. There is no one narrative, like we have been told that it is ZANU-PF or it's MDC. No. The Zimbabwe narrative is multifaceted. It comes from all people of Zimbabwe. When we do that, we then begin to have a collective memory of Zimbabweans as we are in our colorful ways in different parts of our country.
Thank you so much,
Reverend Motsi. Please do stay on the line. We have Mkoma Promise Senga. Variparunare Mkoma Promise Magadi. Oh, Dafunga. Okay, Mkoma Promise Magadi. Hello. Mkoma, Mkoma Promise, taura itinzwe nani?
Ya ndirikunzwa itaurai.
Imimi ndiri muri kufanira nge muchitotaura zvino muri kutaurira kure kure asi maita mukuwasha we Studio 7.
Awa, ndichimukuwasha ndakatosununguka chaiko chaiko taura kuti
mamata. Ndafunga kuti pamwe makanzwa zvaidaidzirwa namuri mukuwasha ipapo.
Aiwa.
Hatinaro
zororo rati ndeimwe yai ari kunakidza zvaro asi hari mambobirwa api mutoni South Africa.
Wo muri South Africa. Saka nhasi mari pedza sei zuva iri?
Zuva rari boja apa isusu vanhu vanopinda ukereke. Ndakofera kuti pamba tinwawo masoft drink senda nezvinodhaka maona. Vamwe vachifarawo vachinwa vachiti.
Kumusha ndekupi Mkoma Promise?
Kumusha ndobuda pagutu pamupanda napa pamasvingo.
Chicha makavaitira chekuti vakakunzwa yamuchitaura nhasi pa Studio 7 kuti hakunonda fara ndanakidzwa ivanoti waiwa regai mwana anakidzwa akatibatsira.
Bati
chamakaitirawo vari kumusha chekuti vakakunzwai muchizvirova dundundu kuti aiwa nhasi ndanakidzwa ivo vanozvirova dundundu vachiti aiwa ngaanakidzwe mwana nekuti kuno akatichengeta.
Vari kumusha ndakavatumira mari yokuti vatenge zvacho zvavangada. Ndakavatumira chikafu chekudya, hembe dzokupfeka. Hazvese zvavaita zvavakakumbira kuti ndivaitire ndakavaitira zvese hapana chandakasiya.
Makagona mukoma. Chingokwaisai vanhu vatatu tinzwe.
Vanhu vatatu vendingada kukwazisa, ndotanga nokukwazisa mhuri yangu maichatenda nachatenda namashi wacho.
Rovai kwazisai musakanganwa vari kumusha.
Ndovendirikutondova ndatotanga navo chaivo sevanhu vendisaunge ndaona vandakazokundikanawo kuinda pazorora.
Okay. Aiwa tinotenda mukoma, tinoimba kuti muchange muine gore dzvarakanaka svondo rinouya nechitatu.
Aiwa makurukota ekupindawo pazorori kisimusiri nevanofambawo mumugwagwa tinongo vakurudzirawo vashairi kuti vafambe vakadzikamisa hana nokuti taona tinonyaya kuwanda nguva ino yezorori.
Thank you so much, maita basa mukoma. Regai tinzwe kuti vamwe vateereri vestudio 7 vari pashona Facebook page vari kuti chii. Tina mukoma Zivanai Nyamufukudza anzi tiri tose pamasaisai ana mukoma. Kuno yaiva bho ameno kumusha uko kuti vaidi nadzo mango. Handizivi kuti vari kupa nokuti vakutoti zvakaitika kungane zuro. Kwoita mukoma Obei Mukuna anzi rambai makadzvanya pabasa. Vabva vazonyora nhamba dzavo kuti tovafonera, ndofunga tichakwanisa kuvabata nemanhare kana achibvuma. Zvimwe chete namukoma Donald Mamboma anzi Merry Christmas pane penyuro yemandorokwati. Can you call me? Tichaedza kufonerai. Zvimwe chete naClopas Matambandini vatipawo nhamba dzavo kuti vatiwafonere. Norman Kichi watching in Johannesburg. Kuita Luke Samuel Simango, Merry Christmas Studio 7. Ini ndadya zvakanaka Christmas nemhuri yangu kuno kuRustenburg. Ndine mufaro nekuti vari kumusha ndakavapawo yavo Christmas, saka I celebrate stress free.
And we had rejoice Maposa. You still remember in Ireland? So her phone dropped. So she says, even if the situation is bad in our country, let's call each other and celebrate long ago. Let not those with nothing know that they have nothing. Blessed is the hand which gives. Kugidwe, kukoliswe, pansi ngobadlululo. Sorry I dropped your call, people, because people here were making your noise.
She should not have dropped the call because that's background ambience.
So she said I had to cut it off.
Thank you so much. Vamotsi, tinoda kuti tingonzwawo kuti nhasi zuva rekupembera iri. Tinoona vakawanda vachipanana zvipo, vamwe vachibatsira vanoshaya vachidii. Zvii zvamungataura zvamaitawo imi mungadai mazvita semhuri kana nekereke yenyu kana kungokurudzira vana veZimbabwe?
Thank you very much. Isisu nhasi uno tamuka hedu tikaenda kuchechi muno mutaundi, asi patazodzoka ikoko tazokwanisawo kutorawo zvitenge tiinazvo zvatakapiwawo nevakatibatsirawo kubva kumhiri dzemakungwa kupfurikidzira kunana Bulawayo Baptist Church. Tikatakura nemota hombe tikaenda nazvo kuNkulumani kunotiyeukawo vasina vakutambudzika Harawa, Chembere, Nerera, nevanorwara. Tange tiriko tichivapedu Masikati nokuzodzoka isu nemhuri tigarowo pamwe chete tichiti neeya nepfungwa dzakasungunuka kuti nevasinawo vanenge vabatsirikana nepashoma ipapo, nokuti zuva racho izuva rokupa sekutaura kwazvataurwa kuti vakakomborerwa vanopa kune vanogamuchira.
Thank you so much, maita basa zvikuru Reverend. Basa ramabata iroro, rambai muri parunare. Ndofunga tine mumwe muteereri Gibbs.
Yes, look, Kiston ecingwani kwanapa. Kiston, kunjani baba?
Niyaphila baba, ninjanini?
Siyaphila kakhulu ngapha kwanapa.
Mina ngiseMzantsi Afrika, ngiseSouth Africa.
Ngapho wangkhona?
EUvel njengamanje.
EUvel,
EUvel.
Kunjani khona?
Hayi, EUvel sekhaya la.
Belisenzani namhlanje?
Namhlanje besisinyama.
Nichi. Bele sidlala inhloko yemvu, uta inhloko yegusha.
Yes, abe sidla konke njengoba nje inyama iphela.
Yebo phela.
Yazi bekhaya phela abantu abasila ngekhaya ngobuningi silana phela ikwenze masilana vele sokusekhaya ngethi indlela.
So nxa ungasitshela nje ukuthi uvuka ukuze kube ikhathezi wenzeni?
Mina into engivuka nje namhlanje nje ngingageza nje ngazama nje ukuthinta abangane ukuthi hayi bangane senza njani just ukuthi hayi no sasesithintana sasahlala lapho kuthiwa kona gugu okwabona gugu lapho ihilto ye ku-captain no isitabele
isitokufela
lapho nje sonke nje no asositokufela lapha nje kushisa khona inyama
okay
ye kusesisahlala nje lapho ayizothiwene khona nje kushisa inyama nje namba sanda zohlukana nje abantu besiya nje ezindlini ngoba ngapha kukho sefu ukuthi thini sifuna sihambe ebusuku
yeha. So ke singathi ulikholisele kodwa.
Yeah, awukholisa ukukholisa. Sikholisile iqiniso lehle singazi abasekhaya kodwa labo asiza abathinta emafonini bathi hayi nabo bayajabula.
Yebo phela.
Bajabule namhlanje nje hayi bakhohlwe nje inhliziyo ezinengi.
Labathumezela.
Bathumele. Akasimele sibe la akuhambile amakhumkhumu.
Nantsho phela.
Kakhulu.
Kubingelela isihlobo labangani babakhiston.
Yebo, ngithanda ukubingelela nje isihlobo sonke nje semagumbini amanomhlaba abanye basekhaya eZimbabwe abanye balapha eSouth Africa isihlobo bonke abangani hayi ngibazingelela nje ngosuku lanamhlanje nje kwasebegqibile nje hayi sisiyagqiba umnyaka bafisela umnyaka omuhle njalo omuhle u-2020
ubona ngani ikhisimusi ka-2020 yabe njani?
Ya-2020 kuba nzima ngoba nalapho emzansi njengoba kunje besiphakathi kwendaba leyo kuthiwa yi-load shedding kona phezulu vena izolo nje ugesi uhambile mina kulesithu uhambe ngo-12 emini wabuya ngo-6 bekuthi nibekisa ukuthi kusimse eminyameni kodwa ujulukile okubona ukuthi hayi manishimo sesimo somnotho sibanzima kuleli sibanzima so singazi kumnyaka ozathandaza kodwa hayi ulungu ungabi kungawonakali kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu ungathini lokusasa.
Ngiyabonga.
Yey, ngizokutshela silo munye umuntu lapho.
Yes, thina mkoma Richard Moyo makadi va Moyo
ivo baba vakandimire
ndimfundisi moyo wawo
ndivo chaivo
hayi vatinotenda nekupinda muchirongwa mapedza sei zuva ranhasi
zuva ranhasi pedza zvakanaka kuti zvedu kuno kuchiredzi kuno kwagudo ndandiri panzvimbo yepasondozo mashopu apa pakaoma chose ya Christmas yegore ino baba nevatiresidu sega ndidi makwadivu marudenga venyemikoko ndasina kwasa Christmas yegore ino baba yanga yakasiyana makorose ndofesa kuona zvakadai nokuti pandasvika mumashop panofarira vanhu ndaona painguva nevana vadiki cherechete vanotangira pa-12 years kwashure ipapo pasina vanhu vakuru nenhau yokutambudzika yekushayiwa zvino kushayiwa mari kushayiwa chekudya vanhu vaivapo apo napo asi vana vachiichivichindi vanga vakazara ipapo vanga vakatoomerwa uchingoona kuti ishi sevana vanongodo kundobuda kungondotamba asikuti kanga kusina kana nechinhu ndinawo mafoto andatombotora ndikamboatumira pawhatsapp chimiri changa chiriko Christmas yezishuwa ndizvo yapfuura zvayo asi kuti ishi yauya ikasiya vanhu kurwadzikana kukuru kuvabereki nyanyanya vachitarisa vana vasina chavangagona kuvapa kana chinhu chekuti vagone kuti vadye nokuti kunoku kwatiri kunoku kwakaoma kune nzara inotyisa kumaruzevha tanga tichiona zvedu mutungamiriri achipa kutuma tauni chikafu asi kumaruzevha kunoku kunotyisa hakuna kana chinhu vanhu vakangogara mukati memaguta pasi pemiti zuva rinopisa asi zvisinei zvose tinotenda mwari nokuti mwari ndaanopa upenyu maybe tichazonaka rimwe regore.
Thank you. Mune vaviri vatatu vamungakwazisa tingoti dimu.
Vanikadi.
Vamunoda kukwazisa.
Regai ndikwasisa ngo, regai ndikwasisa mhuri yose yeZimbabwe ende zvinhu zvino regai ndikwasise kuna vanye vatu vebhedibhiriyo kuvenda vakati umfundisi kana makupindawo pachirongwa mbotoro nechivenda 1 minute saka sezvamataura regai ndivakwazise. Ndienda vatu vose vaZimbabwe hapa Betty Bridge ndiri ndihoni hapa Studio 7 because ndive nori nikuombea wale mani fundi simani kwa jina hapa Radio Studio 7 lao niko nifa madua wote so zino niko niji ndiko niti yende ni madekwa na noila ni Christmas ndi chama wama kore ave nani miti yote ndi arevu wandi hapa vo blessed vo jonga kandi miri ba Studio 7 na vo moyo wani pa eji shikara kutiti ambi na voni ndiko teenda
ayu wa maita basa skuru wa moyo
nda tenda nda ido zangu tiwo mbo tauro wa mai wangu mbo tauro kukutangu pa radio wa tauro kwa vaba niza wabu uo nao
nga wangu ita 30 seconds na uti nemwe mtere la kato mira kupina mchirongu wangu wazacha zapera
tawe ya mai
magadi ya mai
tino para magadi yo zunzo dura
za dura chi chanyanya kudura
bazi basi kudura tinototenda kunamata kuti ndibve kuzvaka nabese vano kunamata kunamata kwakanaka hama dzangu hatinamata zvinosimba
tinotenda
aiwa vatenda nangotosa mai vangu vanogara vachimontera ndivapowo
vatenda zvamukabu tinotenda zvikuru baba maita basa mfundisi moyo regrips tinemwe mutere
yes ndo baba Crispin ngibona zani ngokucina kona pake lamhlanje baba Crispin kunjani
siyaphila njani baba
siyaphila kakhulu siyakunika umzuzu sibile uhodwa ukuthi ukhulume sibile ngosuku le Christmas baba
hayi Christmas siyabonga nje ukuthi sasivukela siphila njachona lokwesiphilile hayi kodwa izinto kudura la ngaphe kholi hey hayi Nama upati zinjo zanko na zikupu kia kuhuli, hei. Eka njewa siyazi kizira kutuwa gali lute, hei.
Kutu, kutu onwenze nda mtanji, kutu kono katu kwezi?
Ah, njo, mdo sebenza, wenze, mkamea M7 zinez kati za ntambu ama upela. Njo na hii salele kupela, haya, ya, kuda.
Hai, siyawa.
Njo upela, njikweta, zifuna gali mali kupela, njimale nye kora.
Hai, kunjalo mfoyitu. Sponga kuhuli kuchispen.
Okay.
That's his Crispin. He says he spent the whole day doing other things and working as well.
Mm-hmm. Making money, making sense.
Yes.
Rekuita mashoko mairi matatu kune vamwe vateereri vanitumira mashoko avo. Tinanzi Chiviru Koni vaisa namba dzavo zvikanzi vanhu vanga vakazara chaizvo kumbare musika vachitenga zvekudya nezvekupfeka. Tasvika kuti chitengawo ndini chief pa Warren Park ndifonerei tikurukure hangu ndo dzinenge dzatandanisana nekuti vanga vachitaura. Charles Satuku anzi zvakaoma hama mitengo masupermarket nemanga mashops atinoti ma tuck shops. Ari kupenga chaizvo. Mafuta ekufambisa hakuna, motokari dzoswera mitsetse, mitengo ekukwira mabhazi yajamuka. Then Donald Mamboma anzi nyika yedu inorwadza chokwadi, ndo vamwe vateereri vatumira mashoko Gibbs.
Yes, lo concern moyo ubesithe simfonele, concern siyaxolisa ukuthi asenelisa ukuthi sikufonele. Kuzobuya ke unqobile Dube uthi Merry Christmas. Uspele wathi MARRY Merry Christmas. Ngomuthi MERRY. So ye lawo Merry Merry kona
vane zvavari kureva
yeah hey hati wone
vane zvavari kutaura
what is going to say jonga sesiyo
mangoti vamotsi vangooneka vateri
mone ngani isikati singase hlula ubona
dzaramba futi
bahle bona
inga nasi zvaipa asi ngavangotioneka vamotsi
yeah baba motsi 1 second
yes ngotioneka
khulu sobest andikayo libe le langa elihle ikakhulukazi elakusasa boxing day
Thank you so much, Mr. Dennis Juru. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C., saying Merry, Merry Christmas and a prosperous New Year.
New Year. Ini jonga kande miri nchitaiwa. Tunotenda shukuru. Muwene zorore Boxing Day. Mangwana rakakomborerwa. Mwara zvakanaka.